tipo ngiyindluzo wakufaka ubhonga nokwanta ukuthola uNorondo yopheli wangu leNorondo ye business rangu randaka sanga kuno ku America nga 2010 yini njino ikazwe kutamisa abantu focus yedu kunyanyanyanya inotarisira ma high end real estate kubudisa abantu imba yavanenge vagara kumakore kuvaendesa kuimba itsva dzavanenge vatenga kubva mudunhu kana remuArizona muno kuenda kana kunana Washington DC zvichiindira nema different states avanenge vachida kuenda iri basi rimwe chete tikabva ipapo tinofokasawo nezve vana vechikuru vanobuda mumadhoms avo panguva iyi yatinoti summer break kuno kuamerica for about 4 months saka tinovachengetera zvinhu zvavo tozozvidzosera after the summer break so ndo rimwe bazi riri mubusiness medium student storage ne residential and commercial moving
chii chakaita kuti mufunge kutanga bhizimisi revamusana
munoziva pataka tiri kuchikoro tanga tati kurei tichidzidza nevana vechidiki ava saka isusu taigara muimba yatairoja yanga ine space yakati kuti saka taishamisika tichiona shamwari dzedu dzichitikumbira kusiya zvinhu zvavo pasama saka isusu takabva tati vakomana vaviri vatatu ava vari kutikumbira kuti tichengete mabhegi avo mabox avo avanenge vachida kusiya pasama kuzuru zvavo vane pachikoro ichi vari kuisa kupi zvinhu zvavo so ndokutanga kwakaita the storage part of the company saka kutarisa kwedu isusu izvezvi kambani tiri kutora kana vana vanopfuura 1,000+ every year vatinostora for our company
tichiri panyaya iyo yevana vechikoro takanzwa kuti kambani yenyu inobatsirawo kukwanisa mabasa vamwe vana vechikoro vanobva kuzimbabwe vari muno muamerica titsanangurirei pamusoro pedanho iroro
ichi chinhu chikuru chatinonzwa manyawi nacho nekuti makuriro andakaita kuzimbabwe taiona hama neshamwari dzichiuya dzichigara pamba pedu dzichiendeswa kuchikoro nevabereki vangu tichishanda pamwe chete tichikura saka iseed yakaiswa mune vabereki vangu kubva ndichiri mwana mudiki kuti unofanira kubatsira hama neshamwari kana uchikwanisa kuwana mukana saka isusu patinowana mukana nemabasa edu atinoita we'd like to extend that hand kune vana vari kuuya kubva kunyika yedu yezimbabwe tichivabatsira with mentorship program tichivabatsira nekuvapa mabasa vachisesedzeka kubhadhara marenti kubhadhara chikoro pachirungu tingati ilegacy yandakasiyirwa nevabereki yekuti kuti mari yakanaka asi you have to impact people so zvinhu zvinotipa manyukunyuku akakura zvinoita kuti tirambe tichiendera mberi kuextenda that helping hand iyoyo cause isusu patakasvika muno muamerica pane vakomana vaviri vakatondibatsirawo inini kuti ndikwanise kutanga kampani ndikataura mazita avo asi vamwe vanga vaziya pana bob mahari naloid chiro ndo vakomana vatakasangana navo munomu tichitanga kusvika muamerica vakatibatsirawo kutirakidza the ropes on how to find work and get opportunities within the workspace
saka iye zvino muri kushanda mumatunhu akawanda zvakadii muamerica maspace mangana amakushanda muri
izvezvi ndine 2 offices one kuwashington dc ne one kutucson arizona but we go all over the 50 states
totarisawo ivo vamusanga pachavo zvii zvamakaita kuchikoro pamaa muri kuchikoro uye zvamakadzidza ndo zvamuri kuita here kana kuti makasendeka parutivi maakuita zvekambani yenyu
aiwa zvaunodzidza muchikoro zvinhu zvinokubatsira mukuvaka kambani inini ndakaita zvemari yavanoti finance pachirungu saka every day those are tools that I picked up in school that I use andinoapply mukurova mabudget mukuita focusing mukutsvaga mari yekukusa kambani mukunegotiata madifferent deals atinoita nemayunivhesity zvese izvozvo those are some of the skills that we learned in finance atinoapply so ndokunyanyanyanya why tichida kubatsira vana vechikoro because the skills that they learn in school they can apply in the company as well as also benefit from the work experience they want to learn through working with us.